vachitaura nevatori venhaumo Harare nhasi vaimbova varwiri vehondava avo vari pasi pesangano reZimbabwe National War Veterans Association vanoti munyika muna runyararo izvo zvinotadzisa budiriro mukati menyika. Munyori mukuru muboka idzva reWar Veterans Peace Initiative vazvakanyorwawo Bedisa Domba vati zvinosuwisa kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga muZimbabwe muchine mweya wehondo nemhirizhonga uye vamwe vavo vachiri kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Vasadomba vati izvi ndo zvapa kuti vapinde muurongwa hwokuvaka hwaro hwerusununguko.
Vamwe vedu vakatoshandiswa kunge vachiita zvinhu zveku kuvadzana kuendesera mberi zvinhu zvataiita muhondo, nekuti munhu iyeye anozombofa anyatsodziswanze shamwari hondo yawairwa iyeye yapera. Saka isu tiri kuzviona kuti ndicho chinhu chikuru mukati memagariro edu enyika, nekuti nyika yedu haingafambi. Saka tati ngatisiye taumba hwaro hwekuti nyika inoyi izenge itori nyika isingazivi kurwisana.
Vasadomba avo vari muchikwata chinotsigira vaChris Mutsvangwa asachigaro weZimbabwe National War Veterans Association vati apo nyika yakatarisana nesarudzo dza2018 zvizvarwa zveZimbabwe zvofanirwa kubatana mukurwisa mhirizhonga kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Saka musarudzo dza2018 dzatakatarisana nadzo idzi, chinhu chatinotokumbirawo vanhu veZimbabwe kuti ngatitsangire ipapa kuratidza kuti tiri vanhu vatosanduka zvachose. Ukaona munhu anenge achida kuunza mhirizhonga kana kuti anenge achida kutyisidzira mumwe kana kuti anenge achida kurova mumwe kana kurwisana nemumwe nenyaya dzezvematongerwo enyika, batanai, batanai pamwe chete muzvimise. Hatitadzi kumisa zvinhu zvakadai kana tikabatana.
Vasadomba vatiwo zvinosuwisa kuti munyika muchine vanhu vasingadi runyararo vane zvavanowana nemhirizhonga. Vachipa muenzaniso waso wemubhaibheri sachigaro hweboka rerunyararo iri vaWilfred Marimo vati sevarwi verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa.
Makristu makamberenga mabhaibheri mese, ndofunga Pauro kana kuti Sauro ainge ari munhu ainge achiita zvaaita zvinenge zvakakura maningi. Ainge ari komuredhi panguva yacho, vanhu akapedzisira aPauro ende vanhu vakamuaccepta ende isu tiolso tiida ask the nation kuti mapolition yedu kuti ngaichitoo accept pakatanga tokanganiswa izvi titaura tikatanga nemaovetin kuti wea very sorry for whatever everyone accepted, but point iri pezviri kuti ndo zvatari zvitaita machua sinazvozvo taamachua.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatinashe muzamindo vanoti vaimbova varwi vorusununguko ava vari kuedza kuvaka ukama hutsva nevanhu.
Ndinofunga kuti maor veterans ari kuda kumba ukama hwapatsva nevanhu, sezvo maor veterans mashure omu vaimbofungidzirwa kuti vanhu vari violent vanoita zvemhirizhonga, vada kuedza kumba ukama hutsva kuti vanhu vave netarisiro itsva vakatarisana nemaor veterans kuti vataridzewo kuti at least vavanhu vane a new face.
Vamavimo vati vanotarisira kushanda nemasangano akasiyana siyana mukuparidza shoko rerusununguko. Sangano reZimbabwe National War Veterans Association rine zvikwata zviri kurwira masimba, chimwe chikwata chitungamirwa navaPatrick Nyaruwata chimwe navamutsvangwa. Makakatanwa aya panyaya yeutungamiriri ari mumatare edzimhosva, kunyange hazvo paine mutongo wokuti chikwata chavaChris Mutsvangwa ndicho chinocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.